Ndiri kufungidzira kuti wa Donald Trump wachataura pamusoro pekuti America ngaiwe inobatana, uye wachataura pamusoro pekuti iwo ndiwo wanokwanisa kuzobatanidza America wakanga wasarudzwa, uye wanokwanisa kuzoita kuti zveupfumi zvienderere mberi munyika yeAmerica. Ndozvandiri kufungidzira kuti wachataura wa Trump mumashure mekunge wambonetseka nezvaitika izvi mazuva apera mashoma shoma netsaona yawakanga wasangana nayo. Ndinovimba kuti wachada kuramba wachitaura kune ruzhinji rwese rweAmerica kuti nini chete ndini ndinokwanisa kubatsira, wonaindanga ndakufira America nekuti America ndinoida.
Munoona sei kusarudza kwakaita vaDonald Trump mutevedzeri webato ravo achange akavamirira mutsva vaJD Vance, avo vanova ivo nemudzimai ane vabereki vanobva kuIndia, zvingavabatsira here izvi?
Ndiri kuona kuti waTrump wachabatsirwa chaizvo nekudoma kwavakaita waVance, nekuti waVance vari muno muOhio. Ohio iri padhuze nePennsylvania uye neMichigan, uye mudzimai wavo anobva kuIndia. Zvinoreva kuti iwo anenge achiti inini handina rusaro rwaganda, ndinoshanda nevanhu wese wemarudzi akasiyana siyana. Onai mutedzeri wangu mudzimai wake anobva kuIndia. Ndiri kuona kuti vari kuda kuti waTrump vanhu wese wavanzwire tsitsi uye varangidze kune ruzhinji kuti iwo anokwanisa kutungamira nekuti havana rusaro rwaganda.
Zvamira zvakadaro, tinoonawo kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakanzi ivo vakabatwa nechirwere checovid. Panguva apo vari kufanira kunge vari kufambawo vachiita gadziriro yavo yekutsvaga rutsigiro. Munoona sei izvi?
Ndinoona kuti zvichanetsa waBiden nebato ravo Democratic Party panguva ino, panguva inonyanya kukosha yekuti wangadai wachifamba munzvimbo dzakasiyana siyana wachitaura kuti iwo wanofanira kuzosarudzwa sei semutungamiriri wenyika. Zvakuchireva izvo kuti makore awa Biden atifambei, zvirwere zvecovid zvinenge zvinodherera vanhu vanenge vati kurei. Saka ndiri kuona kuti zvichanetsa Democratic Party kuti ikwanise kuzonyatsobudirira zvakanaka. Hatizive kuti waJoe Biden wachasimba rini zvekuti wanokwanisa kuzodzokera kumacampaigns zvekare. Saka ndiri kuona kuti zvinogona kuita dambudziko guru chaizvo, uye wamwe webato ravo vari kuvati waBiden chizororai nekuti makore enyu atifambei. Ndiri kuona kunge pachaita dambudziko.